Ikozvino nasi kwanga kusitwa ma opening statements, ma impeachment managers vanga vazi pa floor vachitaura mamiriro avo enyaya ne atingati ma allegations why they proceeded to an impeachment trial.
Vanga vachishandisawo mavideo akawanda. Pane chambokushamisa here pane zvamaona?
Hapana chandishamisa, asi ndashamisika nema arguments eside ra former President Trump. Asi handina kushamisika nezvanga zviproduswa in terms of mavideo, nokuti nyaya iyi tanga tatoinzwa and mavideo aya tanga tatohanzwa achitaurwa in the house. Pazvitai pazvaitaurwa pasati pavhotwa naika.
Vachichisi veDemocratic Party vari kuratidza zvakasimba here kuti vaTrump vakapara mhosva?
Ndinoona kunge vari kuratidza zvakasimba kuti mhosva iripo. Ngemaonero angu vemaRepublicans havasi kutombopitisa kuti pane mhosva. Vari kutongoita kunge vari kubvuma kuti mhosva iripo, asi uyu munhu hatifanirwa kumutonga nokuti haasiziri muofisi.
Sei maRepublican vasingaratidzi kubvuma kuti vaTrump vakapara mhosva? Chii chinodaro?
Vanotya. Vanotya kuti yavanoti besi yaTrump inomuteera kwese kwaanoenda. Nazvo inoteera zvese zvaanotaura. Saka Trump akabuda pane any forum pese paanenge apiwa mukana akati ningi senator wekuistate munhu akaita zvatopera. Akati ningi munhu akanaka. Vanoteteera izvozvo, havachatsvaga kuti vazive kuti chii chaita kuti ati munhu akaita, kana kuti mareasons acho ane musoro here, kana kuti haana evidence behind them. Vakangobva vanoteteera izvozvo. Ndizvo zvavanotya kakuru, kuti zvikuru kuti zvikanzi you are now on the other side, on the bad side of that Trump, vanozotanga kutokukampena on your next election. Watove nemakwikwi akaita se akakomba kuti uhwine re-election. Saka vese vari padhuze nere-election, they wanna be on his side.
Chinoita kuti vatsigiri vavatrump ava vamati best vari vashoma kudero kuma 33% kana 35%, chinovapa simba rakawanda kudai chii zvokuti vanotyiwa nedzimwe nhengo dzebato ravo?
Besi kazhinji chinotyisa iprimary election. Saka havatyise pageneral election, nokuti pageneral election wese munhu anenge akuzama kuti tiwane mavhotes emaindependent. Saka havazove extreme sezvinoitwa nemasupporters aTrump. Asi kana usiri extreme sezvinodiwa nemasupporters aTrump, iyo 33% iyi hausvike kuti uzonzi wave mumiri weRepublican Party. You will not get that nomination. Saka kana uri senator ane nzvimbo yake and you are up for re-election, chauri kunyanyotya ndechekuti kuchazouya mumwe anoti no, ndakuda kukuchallenja for that position in a primary. Whereas vanenge vaka nguva zhinji vanenge vakamirira kuti vachangomirira Republican Party, vasina munhu avachallenja kuti at the primary level tiri kudawo kupozishoni yawakabata iyo. Saka zvese izvi zvinoitwa nenyaya yesetup yemaprimary election. Ndipo pane musindo wakanyanya wekuti vanhu vaTrump, even though they are 33% kumaprimary, vanenge vakati wande nokuti inenge iri Republican Party yoga.
Kana vaTrump vakawanikwa vasina mhosva, munofunga kuti chaitika chii pautungamiri hwavo muRepublican Party? Munofunga kuti simba ravo richapera here, richadzika here mubato ravo?
Ndinoona kunge simba ravo rakatotidzikirei, nokuti vanhu vari muRepublican Party iko zvino kune vanhu vari kutobuda muRepublican Party vachiregister as independent. Vamwe vari kubuda vachiti taakujoina maDemocrats, asi vashoma like kune besi yatinotaura iyi yaTrump. Asi zvikanzi Trump havana mhosva, vaTrump havana mhosva naika, handione kunge zvichaita mutsauko pasapoti iyoyi, nokuti sapoti iyi I think yatoshifta, yagara yatomuvha nezvakaitika musi wa January 6.